Zvino Ishe ngavawedzere maropafadzo avo kuchidzidzo chemuprofita ari kunyara. Mangwanani ano tanga tanyanya kubatikana nemuprofita akapfeka nguo yaimbopfekwa nemumwe. Uye tinoziva usiku huno kubva mugwaro. Mangwanani ano kuti isu pachedu tinopfeka nguo yaimbopfekwa nemumwe. Isu nguo. Uye ndiri kufara chaizvo kuti yaiva nguo yaimbopfekwa nemumwe. Nekuti nguo ino yatinopfeka zvino yakacherechedzwa kuna Mwari sekururama kuburikidza naKristu Jesu. Uye hatisi kutora nguo yakadyiwa nezvitema machira zvedzidzo yeBhaibheri yemumwe munhu yakadyiwa nezvitema machira nemakurwe nezvimwe zvakadaro, vachitaura kuti mazuva ezvishamiso akapfuura uye hakuna chinhu chakadaro chinonzi huvepo kwese kwese hwemweya mutsvene zvino. Asi takapfeka nguo yekururama kwake, kwete mukukwanisa kwedu asi mukukwanisa kwaIshe wedu Jesu. Uye kana ndichinge ndasvika zasi kuJorodhani, ndinoda kunge ndakapfeka nguo yake ndichivimba mune yake. Zvino mumvuri mukuru wesuo rakaiswa mberi kwedu tose rinonzi rufu, nguva yoga yoga inorova hana yedu, tinoswedera pedyo nekurova kumwe chete kwehana kumukaha mukuru uyu wokuti murume nemudzimai wose anofanira kupinda nemauri. Uye kana ndauya kumukaha iwoyo pamwe chete nemi vatendi, ndinofara kuziva kuti handisi kuenda ikoko neizvi mumwoyo nemupfungwa dzangu kuti ndakaita chimwe chinhu chikuru. Ndiri kuenda ikoko ndichireurura nekuziva kuti ndiri mutadzi, uye nekuziva izvi kuti ndinoda kuzviputira pachangu munguo dzekururama kwake nechapupu ichi chekuti ndinomuziva musimba rekumuka kwake kuti paanodana kubva kuvazvo ndinoda kubuda. Zvino chiitiko chedu nemutambo wagadzirwa usiku huno kuva chidzidzo chedu. Cherimwe zuva muIsraeri ringava mazana akawanda emakore tadarika nguva yaEria, nguva dzakawanda dzakanaka nedzakaipa dzakauya mukutonga kweIsraeri. Uye zvino tiri pachiitiko ichocho usiku huno. Mangwanani ano tanga tiri pachiitiko pakange paine kutevedzera nepanyama kwakawanda kuti chikoro chevaprofita vaiva kumusoro ikoko vachidzidzira kuva vaprofita, uye nekureruka kwavaiva zvekutosvika pokuti vakanga vasisagoni kunzwisisa simba raMwari. Vakafunga kuti simba raive rasimudza Eria kumusoro rikamukandira kunze uku pagomo pane imwe nzvimbo. Zvino vakatuma boka rivanotsvaga kuti rinomutsvaga. Apo Erisha achiziva zvakanakisisa kuti Mwari vainge vamutora kuenda mukubwinya nekuti akashayikwa, Mwari vakange vamutora uye akapunyuka rufu nekuenda kumusha kuna Mwari nengoro yemoto nemabhiza emoto. Uye zvadaro takaona kuti maseminari avo nemabasa avo edzidzo yavo yeBhaibheri hazvina kushanda. Zvakatora kusanangura nekudana kwaMwari kuita muprofita waMwari. Uye zvino usiku huno tinoona Israeri iri muchinhano chekudzokera kumashure. Israeri yaiva nenguva dzayo dzakanaka nedzakaipa. Yakanga iri mufananidzo chaiwo wechechi nhasi. Dzimwe nguva vaiva pamusorosoro, nguva inotevera vaiva zasi mumupata. Ndizvo zvazvinotora kutiita kuti tiyemure chinhu chakanaka. Ndiwoyo wavanodana kuti murawo wezvinopesana. Munhu mutema wekuAfrica haana kumboziva kuti akange ari mutema ganda rake kusvikira aona David Livingstone. Zvino akati ndipo paakazocherechedza kuti ganda rake raiva dema nekuti raLivingstone raiva jena kusiyana. Hawaimbofa wakaziva kuyemura zuva kana usina kuva neusiku. Hawaimbofa wakaziva kuyemura kupenya kwezuva kana usina kumbova nezuva rine makore. Hawaimbofa wakaziva kuyemura kururama kunze kwekunge iwe wakava nekumwe kusarurama. Hawaimbofa wakaziva kuyemura utano hwakanaka kunze kwekunge iwe wakaita utano hwakashata, utano husina kunaka. Ndeavo chete. Uye ndicho chikonzero chandinofunga kuti tichayemura denga zvakanyanya nekuti takambogara panyika neimwe nguva. Uye ndinofunga kuti murau wezvinopesana, chikonzero chatinoyemura Mweya Mutsvene zvakanyanya usiku huno ndechekuti takararama kwenguva refu muchechi yakatiudza kuti hakuna chinhu chakadaro. Chikonzero tichizviyemura usiku huno ndechekuti takamboravira rimwe divi, uye ndiyo nzira iyo Mwari vakada kuti zvinge zviri, nekuti vanhu vavo vakava nenguva dzavo dzakanaka nedzakaipa. Haungaziva kuyemura kuva pamusoro pegomo kunze kwekunge iwe wakambova mumupata. Uye saka haungazivi kuyemura mvura yakanaka kunze kwekunge wakanwa isina kunaka pane imwe nguva uyezve iwe nenzira yose unongova murau wezvinopesana. Zvino Israeri yaiva mune chimwe chimiro chayo chokudzokera kumashure uye chaive chinhu chakadini chavakanga vaita. Zvino Israeri yaiva vanhu vakasarudzwa, vakasanangurwa, vakasarudzwa nokuti Mwari vakanga vasarudza Israeri nechinangwa chimwe chete chakananga chekuti ropa reIsraeri rinofanira kunge riri ropa rakachenesesa, nekuti kubva mudzinza iroro ndimo maizouya Mesiya pachake. Kwese tichidzika nemutestamende yakare, Mwari vakaonekwa mumunhu. Mwari vakaonekwa muna Abrahama semutendi wekutenda. Mwari vakaonekwa muna Dhavhidhi samambo. Vakaonekwa muna Josefa sekururama. Vakaonekwa muna Mozisi semuprofita, mupurisita, mupi wemurayiro. Vakaonekwa mukufamba kwemazera vari mumuprofita. Vakagara vachizivisa muvanhu muchidimbu nemumuprofita, mambo, mupurisita, mupi wemurayiro nevamwe vakadaro. Asi muna Kristu vakagara maari uzaro hwaMwari huri mumutumbi, uye nekuziva kuti mweya uyu kumagumo kwacho waizofanira kuwana nzvimbo yekuzororera pana Eria aive murume wekutonga kwaMwari, akashingairira kutonga kwaMwari, uye Mozisi aive mupi wemurayiro wekuti waifanira kuutevedzera sezvazviri chaizvo kana kuti urega zvachose. Muzvinhu zvose izvi Mwari vakamiririrwa. Asi pavakasvika pana Kristu aiva akakwana uzaro hwose hweumwari mumutumbi waiva hwakazorora muna Kristu, uye Mwari vakambozvimiririra pamwe chete muuzaro kumashure mubhuku raGenesi muurongwa hweMerikizedheki. Aiva asina baba, asina amai, asina mavambo emazuva kana magumo emakore kana magumo eupenyu, uye aiva muprisita mambo weSaremi, muprisita waMwari, waMwari wekumusorosoro. Aive asina mavambo kana magumo, akanga asiri munhu kunze kwekuve kufaniratidzwa mumutumbi kwaIshe Jesu Kristu, nekuti aiva mambo weSaremi, anova mambo werugare, anova mambo weJerusarema. Zvino aiva ari mukufaniratidzwa mumutumbi, kunyange tateguru Abrahama vakabhadhara chegumi kwaari aiva kufaniratidzwa mumutumbi kwekuuya kwaIshe Jesu. Merikizedheki mumwe chete akasangana naAbrahama kunze uko kumapani Sodoma neGomora zvisati zvaparadzwa, uye akasangana naye mushure meSodoma neGomora apo Abrahama akamubhadhara chegumi chezvakapambwa zvose zvaakange atorera mambo. Zvose zvinhu izvi zvaiva mimvuri zviri mifananidzo kusvika kuna Kristu, uye zvino mimvuri yose yevachene veTestamende yakare nguva dzavo dzakanaka nedzisina kunaka waiva mumvuri nemufananidzo uye nemienzaniso yedu nhasi. Zvino tinoona kuti Israeri hayaifanira kuroodzana nemamwe marudzi. Kuroorana kwavo kwaifanira kunge kuri pakati pavo, kwete kuti muIsraeri atomboroorane nemurudzi, asi vaifanira kuchengetedza mweza weropa ravo wakachena. Uye kunyange kusvikira nhasi uno tinotenda kuti mweza weropa rechiJudha ndiwo mweza weropa, weropa rakachenesesa panyika nhasi muJudha. Vachiri kutarisira Mesiya iyeye, asi iye tinoziva kuti akatouya kare, uye maziso avo akapofomadzwa kuti tigone kuwana mukana wekutendeuka kuburikidza naKristu. Zvino munguva yekutonga kwaEzira, vana veIsraeri vakanga vadzokera kumashure, vakanga vabuda kunze kunotora vakadzi vechiMoabhi. Zvino vakanga vanotora vakadzi vechiAmori, vaPerezi nemamwe marudzi akawanda, uye vakanga vasina kuvaroora chete, asi vaiita upombwe pakati pavo nekuita zvetsvina nekusvibisa muhwezva weropa unova muhwezva weupenyu. Uye mufananidzo wakadini uriko nhasi wemachechi edu nenzira yavari kutsauka nayo vachibva pagwara chairo rechinyakare rakare rakatarwa naMwari kuitira chechi zvirevo zvataifanira kurarama nazvo. Chechi iri kuita upombwe nenyika, yakabuda ikapinda munyika ikatanga kupedza nguva nenyika. Zvino izvi zvaiva zvanyadzisa muprofita zvakanyanya kusvikira paakauya pamberi paMwari kumeso kwake kwakaratidza kunyara. Kekutanga paakanzwa pamusoro pazvo uye akaona kuora kwehunhu hwevanhu vake zvakamurwadza zvakanyanya kusvikira agara pasi akazvizodza akadzura bvudzi rake nendebvu dzake zvino aiva akaremerwa kwazvo pamwoyo ari pamberi pashe achinamata zvino pakazopiriswa chipiriso chamanheru akaenda mutemberi akanopfugama nemabvi ake akanyara pamberi pamwari nekuda kwezvivi zvevanhu zvino haana kunyarira mugwagwa wezvinyadzo wedunhu rezvipfeve haana kunyarira avo vanonwa zvinodhaka vari mugomba regehena kunyange zvaiva zvakaipa sezvazvaiva asi akanyara nekuda kwechivi chevasanangurwa uye zvatinoda nhasi uno ndevamwe vaprofita vana mwari akakwana mumwoyo mavo kuti vanyare muupo hwamwari nekuda kwezvivi zvevanhu vanozvidana kuti vanhu vamwari uye vachiita nenzira yavari kuita kunyadzisa kwakadini kwataunza panzvimbo ino hunhu hwevanhu vedu chino hachisi chidzidzo chiri nyore kutaura pamusoro pacho ndaigona kufunga pamusoro pezvinhu zvakawanda zvaive nyore kutaura pamusoro pazvo asi hama kana mumwe munhu akasamira muzuva rino rizere nechivi reupombwe hatiri kurarama mariri achitaura chokwadi chizere izvo zvichazoitika mumwe munhu anofanira kutaura chinhu ichocho mumwe munhu anofanira kuzviisa pamberi pevanhu pamwe Ezra aisada kuzviita asi zvaive mumwoyo make zvino kana ukaona muranda wamwari asvika pakuperera kwazvo kusvikira akotamisa uso hwake akasimudza maoko ake achinamata kuna mwari uye achinyara nekuda kwekusarurama kwevanhu ipapo muchaona rumutsiriro ruchitanga munhu haagone kuzviyanika muupo hwamwari chechi haigone kugara muupo hwamwari iri pasi pekutendeuka kunze kwekunge mweya mutsvene wadzika pasi ukapa chidzoro pamwe nesimba rekutangisa kufamba kwamwari imomo pakati pevanhu ivavo zvinotofanira kuva saizvozvo ndiratidzei munhu ndiratidzei mumwe Calvin Knox Finney Sankey kana chero mumwe waavo vanonzwa mutoro wevanhu zvekuti vanorara nekumeso kwavo vachichema nekunamata pamberi pamwari titumirei mumwe John Smith wechechi yeBaptist zvakare akanamata usiku hwese nekuda kwekusarurama kwevanhu kusvikira maziso ake avhara nekuzvimba mangwanani aitevera nekuda kwekuchema kusvikira mudzimai wake aimutungamirira kutafura nekumudyisa kudya kwake kwamangwanani nechipunu ndiratidzei mumwe John Wesley zvakare zimbe riri kupfuta rabudiswa muchoto richakuratidzai rumutsiriro zvavari kuita nhasi tiri kuzvibhabhadzira kumusana tiri kuzvidaidza kuti ichi neicho uye nerumutsiriro ipo pasina rumutsiriro pazviri ndizvozvo chaizvo pane kumutsiridzwa kwemanyawi ekunamata pakati pevanhu asi pasina rumutsiriro vaiva neboka revanamati muzuva iroro vaiva nekumutsiridzwa muzuva iroro asi vaida rumutsiriro nhai hama yangu mudikani nehanzvadzi hunhu hwenyika ino hwaderera kwazvo kusvikira zvinoita kuti imbwa inyare hunoita kuti imbwa inyare dai yaikwanisa kudaro hunhu hwevanhu vedu vanhu kunyange makore akapfuura zvinhu zvatinazvo zvakaitwa nenyika zvinhu zvakaitwa nevanhu zvose kushayikwa kwemunamato chechi yaisimboita zvekusatenda mumabhaisikopu vaisabvumidza vana vavo kuenda kubhaisikopu vairamba mabhaisikopu zvino nhasi handiti vanotova vane mabhaisikopu mumba mavo chaimo imba yoga yoga ine terevhizheni panzvimbo yavaisifunga kuti zvaiva zvakaipa kunwa doro panzvimbo yavaisifunga John Barleycorn aiva muchinda akaomarara zvikuru sei nhasi zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zveavo vanodanwa kunzi makristu vanonwa zvinodhaka pamafaro zvichitangira pane kangaita kamwe chete pagore zvino vanobva vaita zvemafaro makuru munguva yekisimusi pavanoita mhemberero yavo nekuti vakatora dzidzo kuti dzitsivanise nzvimbo yeruponeso haimbofa yakazviita chatinoda rumutsiriro tinonamira mabhandeji ekonzi toabvisa toisa rimwe bhandeji rekonzi toribvisa asi toramba tichinzwa kuti marwadzo achiripo chatinoda nhasi hakusi kuvandudzwa kweveruzhinji hakusi kutaura kwenjere chatinoda nhasi kuwedzerwa kweropa kwechinyakare kwakatumwa namwari kunobva kudenga mabandage ekonzi hana zvanobatsira tine ropa shoma tinoda kuwedzerwa ropa tinoda kudzoka zvakare kuvangeri richinyakare rinodanira kutendeuka pamberi pamwari kwete kureurura kune maziso asina mishodzi kwekukwaziswa ruoko asi rumutsiriro rwakatumwa namwari rwemweya mutsvene rune kuchenesa kweropa raishe jesu kristu kuchipinda mumwoyo wemunhu wose tinoda rumutsiriro kuti hutange muchechi uye hutsvaira nenyika yose tinofa tinoparara tapera kana tisina mhando yerumutsiriro rwakadaro ndaneta kwazvo nekuona turumutsiriro tudiki twehollywood tusina nebasa rese tinodaidzwa kudaro umo vanhu vanopinda voitiswa manyawi kwemaawa mashoma uye kana kwezuva rimwe kana maviri kana kwevhiki rimwe kana maviri vobuda zvino ndizvo zvoga chete kwazviri hama unogona kuva uri mune wangoitiswa manyawi nerumutsiriro unogona kuva nemanyawi unogona kuva nezvinangwa zvakanaka zvose zvinhu izvozvo zvakanaka asi hatidi izvozvo nhasi tinoda rubhabhatidzo rwemweya mutsvene kushandura manzwiro nemafungiro uye maonero tsika upenyu hwevanhu nekuvadzosera munzira chaiyo zvakare kunze kwekuwedzerwa ropa rinobva pakarivhari vandudzo dzedu dzose hadzina kana nezvadzinotibatsira zvachose hatidi un tine un ikoko zvino vanoita seiko zita remwari harife rakadaidzwa vanosvika kuridana zvakambobvunzwa pane imwe nguva neboka revashumiri kuti sei vaisaisa muna mato vakati zvingazogumbura mumwe munhu mumwe weavo vasingatendi muna mwari oh tatinoda rumutsiriro hazvina nebasa rekuti zvagumbura ani tinofanira kuparidza vhangeri uye tinyatsozviratidza zvatiri ndizvozvo handimbokupakana shereni pane chirongwa chakasiya mwari vari kunze kwacho nyangwe ikava un kana vebig four chero zvaingava kusvikira nyika ino yasvika pachinzvimbo chekubengenuka kuti tiri kufa tisina ropa rashe jesu kristu kusvikira vanhu pauzima vabengenuka kune chikonzero chekuti tiri kufa chikonzero tiri kufa hatina chepambavambo nzira mushonga chinorapa chatakapiwa namwari pakarivhari ndosaka zvichiita kuti munhu anyare ndosaka muparidzi wemazviro kwazvo wechokwadi anotarisa ungano yake oedza kuitungamirira pamberi pechigaro chamwari nekushanyira dzimba dzavo ovawana vachipota fodya vachiudzana nyambo dzine zvinyadzi vachivaraidzana kuruvanze rwekuseri nemapati edoro vachingofamba-famba mumigwagwa madzimai avo echidiki nevane zera riri pakati nepakati nevamwe vakadaro uye kunyange naambuya vakapfeka chikabudura chidiki amai vari kunze mumugwagwa nemwana paruoko rumwe vakapfeka zvinokwezva ruchiva zvakakwana kukwezva meso echero chidhakwa chinofamba nemumugwagwa uye vachizvidaidza kuti mukristu zvinoita kuti chero munhu hwamwari upi zvake hwechokwadi anyare kuunza munhu akadaro muupo hwamwari ndizvozvo zvino kwese kujoina kwedu chechi nekuita boka riri nani kwasvika pakushaya maturo uye zvakaitika muzuva iroro uye zvichaitika mune rino tidzoserei zvakare kuna mwari kwete nekuiswa dzidzo kwete nokuiswa vandudzo yechinamato kwete mukuiswa mune imwe mhando yedzidzo yebhaibheri yakaitwa nevanhu asi rubhabhatidzo rwakare rwemweya mutsvene rwakatumwa namwari ruchibva kudenga muchiitiko chechipendekosti chekupisa kungovawo munamati uchitsivanisa imomo neibwe rinokosha iro mwari vakada kuti rivemo remwanakomana nemwanasikana wamwari kusvikira todaro hama nehanzvadzi ticharamba tiine vakadzi vane bvudzi rakagerwa vakapenda kumeso vakapfeka zvinokwezva ruchiva uye varume vachinwa vachiputa uye vachizvidaidza kuti makristu nekuti havazivi zviri nani mumwoyo mavo mudzi iwowo wokuita zvinhu zvenyama uri imomo zvino tinoda kushambwa kwechechi zvichibva nemukamuri iri pasi pechivako kusvikira papurupiti ameni uye ndizvozvo chaizvo chatinoda nhasi uno nevamwe vaprofita vari kunyara mwari dzimwe nguva vanhu vanouya mumutsara wekunamatirwa kuti vanamatirwe vachitaridzika sekunge vari kuenda kuimba yezvipfeve ndizvozvo chaizvo uchiuya kuzokumbira mwari chimwe chinhu uchitaridzika kunge jezebheri chatinoda nhasi kucheneswa kwemusha nekudziisa mwoyo kwevaprofita vamwari vanomira mupurupiti vachitsiura chinhu chakaipa pachena nekureva zviri zvakanaka uye nezvisina kunaka voparidza vhangeri vasingarerutsi kusvikira vatadzi vawira pasi uye vachichema kusvikira mwari Vatumira mweya muchene kuti uchenese upenyu hwavo. Amen. Tinoziva kuti ndizvozvo. Ndizvozvo chaizvo. Ndakaparidza pano kwete kare ndikati mudzimai wose ari muguta rino aiva nemhosva neimwe nzira yeupombwe. Vakadaro, madzimai anoenda pakati peguta pano uye havagone kutenga dhirezi kunze kwekuti ringe rakaita sevakadururirwa. Mariri, handisi pano ku, ino ichechi yangu, ndine kodzero yekuparidza zvandinonzi nemweya mutsvene ndiite. Ndizvo, regai ndikutaurirei, handisi kukutsoropodzai hanzvadzi yangu, asi ko mweya mutsvene hakudzidzisei zvakasiyana here? Kana usingadaro, handifunge kuti wakawana mweya mutsvene. Ndizvozvo chaizvo. Mweya mutsvene hausi kudanidzira. Mweya mutsvene hausi kutamba mumweya. Mweya mutsvene hausi kutaura nendimi. Mweya mutsvene kururama. Mwari, tipewo rumutsiriro rwemweya mutsvene rwekururama kwakatumwa naMwari. Hauzivi here kuti kana ukazvipfekedza zvakadaro zvino wofamba mumugwagwa. Zvino varume vokutarisa nenzira isiriyo kuti pakutongwa unogona kuva wakachena sehapa pamberi pemurume wako. Asi pazuva rekutongwa unenge uine mhosva yekuita upombwe nemurume wawakazviratidza kwaari. Ndosaka zvichizoita kuti munhu anyare. Ndosaka zvinoita sei kuna Mwari? Apo Bhaibheri rakataura kumabambo kuti zvakavashungurudza kuti vakasika munhu. Zvakashungurudza mwoyo waMwari pavakavatarisa mumazuva ayo kuparadzwa nemvura kusati kwaitika kuti vakasika munhu. Chii chakaitika? Vanakomana vaMwari vakaona kuti vanasikana vevanhu vakange vakanaka, kwaiva kutsveyamiswa, kwaiva kutsveyama kwekusangana pabonde. Ndicho chaiva chinhu icho chakadzinga vana vaMwari kubva mubindu reEdheni. Ndicho chaiva chinhu icho chakaunza kutonga kwaMwari kuti kuunze rugare panyika. Ndicho chaiva chinhu icho chakavaita kuti vaparadzwe. Kwaiva kusanganisa kumwe chete ikoko pakati pemadzimai nevarume kwakaita kuti Sodoma neGomora dzinyure pasi pegungwa rakafa. Zvakataurwa nevaprofita, zvakataurwa naIshe Jesu kuti sezvo zvaiva mumazuva iwayo ndizvo zvichava kuuya kwemwanakomana waMwari kusati kwaitika. Tinotarisa nhasi toona kuti chechi haisi kutora patani yayo kubva muBhaibheri, kubva kuna Rute uye kubva kuna Naomi uye nekubva kuna Sara nevamwe vari muBhaibheri, asi vari kuzvifananidza kunyange madzimai emuchechi vari kutevedzera Hollywood nezvacho zvinokwezva zvadhiabhori. Uye kuti vanhu vedu vanozvidaidza kuti maKristu vanoenda kunze uku vanotora nzira dzemunhu uyu wakaipa. Marekodzi aya aElvis Presley hameno chero zviri zita rake, mumwe wevanhu vakanyanyisa kunyengereka vakagarwa nemadhimoni vandakambonzwa nezvavo muupenyu hwangu. Arthur Godfrey nevamwe vakadaro moteerera kumhando dzezvisina maturo zvakadaro pamaredhiyo enyu, uye moramba kunzwa mharidzo yevhangeri richiparidzwa neBhaibheri. Mwari vakunzwirei tsitsi? Imhando iye mweya yatinawo pakati pedu. Ndizvozvo chaizvo. Ndosaka muprofita waMwari akanyara pamberi pa Pashe akaziva kuti kwaiva kusarurama. Zvino akamira akakumbirira nyaya yacho. Zvino akati kuna Mwari, hatina kururama uye takadaro shaMwari kusvika tava kugona kudzoka panzvimbo iyoyo yekuwedzerwa ropa. Regedza kuedza kuisa mabhandiji ekunamira. Regedza kuedza kuisa mushonga. Kupora hakugone kuuya kunze kwekunge uhwezva hweropa hwakanaka. Ndicho chikonzero vanhu vaine chirwere cheshuga. Kana munhu akazvicheka pose pose hachitopori. Sei? Nekuti zvizenga zvitsvuku zveropa zvakadyiwa. Zvino chechi yose yava nechirwere cheshuga, uye kakuchekwa kadiki kese kanongoitika panzvimbo yekufambira mberi unopatopora hapagoni kupora. Hundini, makaro, hunzenza nezvimwe zvose zviri mukarenda raMwari rezvinoreva zviito zvakashata. Chechi iri kunongeredza tsika idzodzo. Varume vachinwa kuputa vachitaura nyambo dzine zvinyadzi, vakadzi vachigera vhudzi ravo vachizora pendi kumeso, vachiita mhando dzose dzezvinhu vachizvipfekedza zvisina hunhu kuti vaonane nevanhu. Zvinhu zvose izvozvo zvakadaro nekuda kwekushaya ropa raIshe Jesu Kristu kuti richichenese kubva pakusarurama kwose. Amen. Zvinogona kuita sezvakaoma chokwadi, zvakaoma asi ichokwadi. Kana tikasabudisa kunze hasha dzaMwari samasimba, uchabatwa nerimwe ramazuva mukuputika kwebhambu reatomiki pano richaendesa mweya yese muna zienda nakuenda kunosangana naMwari. Vachacherechedza chete ropa remwanakomana wavo Kristu Jesu. Ndinoda kukuona uchiuya pasi peropa. Rayiro yangu kwauri ndeyekuti uve wakarurama namwari ndiyo rairo yangu kwauri zvino sei tisingagone kuva nekutenda sei tisingagone kuva nekupodzwa kukuru kudarika kwatinako sei tisingagoni kuzviita kuti tive takavakika zvine mwero chikonzero ndechekuti tiri kuisa mabandiji ekonzi nekuti tiri kuisa zvinonamira tiri kuisa tepi inonamira tiri kuedza kuvhara chinhu chacho pachinzvimbo chekutaura kuti tinoda kuwedzerwa ropa hatina ropa hatina kristu usazvirega uchinyengerwa usatendera dhiabhori kuti akubabadzire pabendekete achiti handiti ndinoenda kuchechi dhiabhori anoendawo zvakare ndizvozvo akatodaro akakwira kuna mwari akatoenda kuchechi kumusoro kudenga ndokuuya pamberi pechigaro chamwari cheumambo nevanakomana vamwari vakagara pamwe navo akava nenhaurirano namwari vakati ko wanga uripi akati kufamba ndichienda nekudzoka kukwira nekudziika panyika ndiko kwaakange ari saka dhiabhori anoenda kuchechi dhiabhori ndewechechi dhiabhori anozvibata semukristu munyengeri zvino dai aisazvibata semukristu uye aisazvibata sechechi aisazova munyengeri hakuna munhu ainyengerwa chinhu chete zvine musiyano wakaita sechitema nechichena zvinopesana chimwe nechimwe asi ivo bhaibheri rakati zvichange zviri pedyo nepedyo kwazvo zvekuti zvaitonyengera vasanangurwa chaivo kana dai zvaigoneka mweya iwowo muzuva rekupedzisira shamwari tasvika yakwana nguva yekuti vaprofita vamwari oo hama yekuti vaparidzi kana mukazvitaura kwese munyika yose kuti vawire pachiso chavo nhai kunyange kune mamiriyoni gumi nemapfumbamwe emachechi ebhaptisti mabhaptisti mamiriyoni gumi nemapfumbamwe waro muamerica mamiriyoni gumi nematatu emamethodhisti mamiriyoni gumi nerimwe emalutherani mamiriyoni gumi emapresbyteriani nhai vedu pafungei uye nguva dzose vachienda kumitambo yebhora kunzvimbo dzevaraidzo zvino nemusi wechitatu manheru kana dzimwe nguva nesvondo usiku vanogara kumba vachiteerera terevhizheni neredhiyo nezvinyaya zvidiki zvinosetsa pamwe nenyambo zvavanotora kubva kuhollywood mweya wako uri kufambira pamusoro pezvinhu zvakadaro pauri kufanira kuva nebhaibheri rako kunze kune imwe nzvimbo wakazviyanika pamberi pamwari uri pamabvi ako uchinamatira zvivi zvenyika uye ndine mhosva pamwe chete nemi ndatsunga mwoyo wangu nerubatsiro nenyasha dzamwari kana mwari vedu vakandipa simba rekuzviita ndatsunga kushingairira mberi kune nharidzano yekudanwa kwepamusoro muna kristu jesu kusvikira rufu rwandisunungura mwari ivai mubatsiri wangu kuti ndiite saizvozvo ndibatsireiwo ndiwo munamato wangu tichiona mabasa nekuona zvinhu zvandakaona uye izvo makaona nekusarira kumashure nekupera ropa pamweya zvino tabhanakeri ino inozivikanwa nepasi rose nzvimbo inodiki yezvidhinha zvekongiri yakagara pakona mwari vakakusimudzirai pamberi penyika ndizvozvo ndinofunga izvo dhavhidhi umwe usiku paakati pezvinoi ndiri pano ndichigara muimba yemusidhari asi arika yamwari wangu inogara mutende akati ndichavavakira imba natani muprofita akati ita zvose zviri mumwoyo mako nekuti mwari vanewe usiku ihwohwo mwari vakauya kuna natani vakati dha enda unoudza dhavhidhi wakanga uri ani dhavhidhi waiva ndakakutora kubva mudanga remakwai kubva pakutarira makwai zvino ndikakuita zita guru sevarume vakuru vemunyika aive ani mutabhanakeri duku ino akange akagara pano chimwe chinhu chidiki chakashoreka chakaraswa chakagara pakona paeith napenn street kusvikira jeffersonville yaisaziva payaiva nevanhu vanouya pano asi nhasi mwari netsitsi dzavo vakakunhongai uye vakakuitai vanhu vakuru bombay india inoziva pagere tabhanakeri ino durban yaikuzivai dzimwe nyika dzose idzi africa inoziva pane nzvimbo ino india germany england finland sweden europe asia ivo vose kudzika zasi muzvitsuwa zvethailand uye nezasi umo vanoziva zvose nezvayo zvino mwari vakatiita muenzaniso kuvanhu zvino kufunga ipapo mushure mekunge mwari vazviita zvino totendeuka uye topedza nguva muzvinhu zvenyika tobva taita chinhanho chaicho chekushomeka ropa pamweya handiti tinofanira kuva imba inovheneka chiedza yakamira pamusoro pechikomo kenduru risingagone kuvigwa o mwari ndine mhosva semi mose zvandinoreva ndinoda kutendeuka kwakare kwakatumwa namwari uye nekudanira kudzokera zvakare kuna mwari kuti kana varume nevakadzi vakapinda nepasuo iro bari pamadondoro vanofamba vachibuda vasina madondoro kana bofu rikatungamirirwa kupinda nepamusiwo vanobuda vave kuona kana matsi ikapinda isinganzwi vanobuda vave kunzwa kana vatadzi vakapinda muno vakasviba kuti tsvaa nechivi vanobuda vashambwa muropa regwayana hatigone here kuzviita mwari vakadana Israeri vakaiita muenzaniso mwari vakatidana vakatiita muenzaniso asi taregerera mwari uye zvinotinyadzisa muupo hwamwari kuzvifunga kuti zvinhu zvavakatiitira kuti vakatisimudza kumusoro sei tichibva mudanga remakwai kuti vakatiita kuti tizivikanwe pasi rose kuti vakatiitira sei chinhu chikuru uye zvakadaro tinopedza nguva tichisangana nekubuda uye hatitaridziki sekuva takaperera hatichaiti munamato zvachose uye zvinhu hazvichaiti sekunge zviri kufamba zvakanaka zvino tiri kuedza kuisa tuurongwa tudiki mabhandiji ekonzi kurerutsa marwadzo haugoni kurerutsa marwadzo kusvikira wawana ropa rakanaka rine utano imomo kuti ripodze chinhu chacho ndizvozvo chaizvo ukacheka uchibvisa konzi yakare zvino unozviwanira chirwere cheshuga zvino chirabvisa tsoka yako usaedze kubvisa ichi nekunyenyeredza ichi wocheka bhandiji rekonzi pane ichi asi chinhu chekuita kuchatsobuda pachena pamberi pamwari zvino woti mwari ndine chirwere chekupera ropa uye ndinoda ropa renyu kuti rindichenese kubva kuchivi changu chose ndiwo munamato wangu ndichivimba kuti ndiwo wenyuwo funga pamusoro pezvinhu izvi shamwari nerimwe ramazuva zvichatongoitika zuva risati rabuda mangwanani sezvazviri kuzoitika makore makumi mashanu kubva nhasi bhambu rimwe chete rechitotomuseramusere rimwe reae mabhambu ecobalt kana rehydrogen nyika yose iri pakutarisa yakangwarira makazviona mubepa rimwe zuva apo vari kuda kuti sainzi vepentagon kuti ipe mhinduro pane zviedza zvinobhururuka zvakanga zvisiri ngano zvakanga zvisiri zvimwe zvinhu zvakafungidzirwa zvaiva zviri zvechokwadi zvakanga zviri humwe uchenjeri zvakabhururuka nenzira inoitwa muhondo zvaigona kumira zvaigona kutanga zvaigona kumira zvaigona kutoziva zvaive humwe uchenjeri vanozviziva vanhu vakaseka vakati zviedza zvinobhururuka vakaita dambe nazvo asi munoziva zvandiri kufunga Jesu akati asati auya pachave nezviratidzo kudenga kumusoro makacherechedza here asati atanga kuparadza Sodoma neGomora nekuda kweupombwe hwavo akatumira ngirozi zasi kuti dziiferefete ngirozi dzakauya panyika mumakore mashoma apfuura dzakaonekwa dziri pakati pevanhu zvinoreva vanhu vakatendeka vakashambwa neropa vanozviziva dzakatomira uye dzikatorwa mifananidzo yadzo ndizvozvo ngirozi pauzima dzakashanya dzichitora shoko richidzokera kuna baba chivi ichocho chaita murwi kusvika nyeredzi hadzichatokwanisi kupenya mwedzi pasi rose riri kudzadzarika semurume akadhakwa ari kuuya achipinda pausiku ndizvozvo chivi pakati pemakristu pakati pevasanangurwa vakatengesa udangwe hwavo kuitira mukurumbira mushumiri achinjanisa vhangeri achiriti kuve pati yeveruzhinji akachinjanisa vhangeri rakare rakashambwa neropa achiriita kuve renjere kune vanhu achiparidza zvenjere achitaura zviri munharaunda nekubata vhangeri nenzira isina kunaka vazhinji vavo vakaenda kunze kuminda yekuvhangera vachiparidza vakashandisa vhangeri kuzviunganidzira upfumi pachavo kuti vaite mari vazhinji vavo vane matura makuru nemotokari dzakawanda nezvinhu zvavangadai vasitorina kuzviunganidzira upfumi havasi vose ndinotenda zvikuru kuti kuchiri nevakasara mumazuva eEzira apo Ezira akatanga kuchema achidaidzira nekutsiura chivi munoziva here zvakaitika vasanangurwa vose vakavimba namwari vakaungana kwaari zvatinoda nhasi uno varume nevakadzi vaparidzi venyu vari kuparidza machechi iwayo vachidaidza chivi kuti chivi nekuchitsiura vanhu vamwari chaivo vanoungana kwauri uye vogara newe ndizvozvo yakwana nguva yekudaidzira nekutaura zvinhu sezvazviri nekupatsanura chakanaka kubva pane chakaipa mwari zvipewo kwatiri kuti tigova neushingi hwekuzviita tingofunga zvinogona kuitika sezvandanga ndichikuudzai ndinotenda kudaro mangwanani ano kana kuti ndakanzwa mumwe munhu achizvitaura izvozvo pamusoro mumwe wevatariri ava vari kutarira ndakanganwa zvamunozvidana zvino zvebhambu kana ndege dzichauya kasiri kare paiva nechirongwa chakauya nekune imwe nzvimbo uko kwavakanga vadana ndege dzakawanda nendege dzemajet ehondo mazana matatu dzakatakura mabhambu eatomic nemabhambu ehydrogen akanga akarembera pasi padzo. Akasikari panhandare yendege huru kuShreveport, mumwe wavakomana akatendeuka ikoko mumisangano kwahama Jack akati, tine mabhambu eatomic akarembera imomo chaimo muzvivakwa zvedu zvinochengeterwa ndege. Ndakati, iwe house mune ndinoreva mundege. Zvino taienda kunodzidzira nawo zuva nezuva. Ndikati, hautye here? Akati, haana kuiswa mari magwenya anokonzera kuti aputike, asi takangongwarira kwazvo zvokuti muchikamu cheminiti masekonzi makumi matanhatu tinogona kuisa magwenya dzobva dzaenda dzakatoiswa mafuta uye dzakagadzirira dzinogona kubhururuka dzichienda kuEngland. Nawo pakarepo dzimba huru dzinogara ndege dziri kunze uko munyanza kwese kwese. Zvino vari kuti kune Russia mungatombozviedza zvenyu kudonhedzera bhambu rimwe, mukangodonhedzera bhambu reatomic rimwe chete paUN kana kumwe uko. Zvino munoona zvinoitika. Zvichazoveiko? Inozova hondo inoparadza inoenda kuRussia. Zvino kana vakadaro votanga kudonhedza mabhambu aya eatomic nehydrogen, zvinokonzeresa kuputika kuramba kuchienderera mberi kunozopisa pasi rose pachibvira kuita setambo yerambi ichingonyungudika. Munoziva hazvizopesani negwaro kana nepadiki, nekuti nyika ichabvira nedengawo zvakare maatomu enyika achabvira. Tiri kurarama muzuva rine njodzi. Tiri kurarama muzuva apo varume vemunyika vari kutya kunge vachafa. Varume vakuru vari kutya kuti ndiani achaputisa bhambu rekutanga iroro, bhambu rekutanga rinotopfunurwa. Zvino chinhu chose chinobva chati rimwe mushure merimwe. Inofanira kuva iri nguva yekufara zvakanyanyisa panyika kumukristu, nguva dziri kuzoshanduka vakweguru vachiita vadiki. Oh, ini zvangu, rufu ruchanyangadika, urwere huchapera. Kuchisina misangano yekunamatira vanorwara, kuchisina misangano yekunamatira vakarasika. Asi Mwari vachauya kuzotora vasanangurwa kubva kumhepo ina dzenyika. Vachavaunganidza pasi pebapiro ravo pachavo, uye tichagara nekutonga pamwe chete navo nekusingaperi kudenga ravo. Oh, hama hanzvadzi, shamwari yangu, kana usina kugadzirira usiku huno, dai wagadzirira panguva ino, ndinokupai kokero yekuuya kuna Kristu Jesu usiku huno, uye mugamuchire. Imi avo vakange vakasiyana, imi munoziva kuti hamusi pamunofanira kunge muri naMwari. Ndinokukokai aritari pamwe neni, ndinokoka mumwe nemumwe wenyu kuti auye pano, uye kwete bedzi kungotaura, asi kugara pano kusvikira Mwari vachenesa mweya yenyu kubva kune zvinhu zvose zvisina kuita saivo, kusvikira wava kugona kubuda muno wava munhu mutsva, kwete wakapfeka bhandiji rekonzi, asi kubuda muno neropa rakawedzerwa nochenesa ropa rako, uye rokupa upenyu hutsva netariro itsva. Wobuda uine rubhabhatidzo rwemweya mutsvene, wobuda kwete uchidanidzira, kwete uchitamba, kwete zvakanyanya. Zvinhu izvozvo zvakanaka, zvose ndezvemuchechi, zvose ndezvemubhaibheri. Asi zvandiri kutaura pamusoro pazvo mweya mutsvene, rudo rwaMwari. Mumwe mujaya aitaura neni rimwe zuva, amai vake mudzimai anodikanwa. Ndinoziva mudzimai wacho, ndakasangana navo kamwe chete kana kaviri. Zvino vakati, oh mudiwa, kumwanakomana wavo, uya pano, ndinoda kuti utarise, ndine mafuta muruoko rwangu. Zvakanaka, ndinawo zvakare apo pandanga ndichidikitira. Zvino vakati, ndine mafuta muruoko rwangu. Vakati, unofungei nazvo? Zvino mukomana akatarisa amai vake akati, amai, ndinoda kukubvunzai chimwe chinhu. Vaida kuti anamate, vaimuda kuti anamate kuti vazove nekufamba pedyo naMwari. Akati, mafuta paauya muruoko rwenyu, abvisa here kupomerwa kwenyu kwose? Kwakupai here chiitiko chinotapira naMwari apo mafuta? Kwete. Akati, zvino ndaizvisiya zvakadaro. Ndizvozvo. Oh, nyika, nyika yechinamato, vanhu vechipentecost vari kutsvaga zvinhu zvinoshamisa. Nyika, nyika inodanwa sekudaro yevakadzidza, nyika yemasangano iri kutsvaga mhinduro huru yekuti vagone kuita kuti kusangano ravo rive zviri nani, uye nekuti vawane dzimwe nhengo dzinouya mariri imwe zvemiriyoni. Munoziva, uye nyika dziri kutsvaga imwe mhando yeboka remapurisa rinogona kugwadamisa nyika dzose, zvino rounza kururama. Hama, hazviuye nezvinoshamisa zvepentecost kana kuuya nemasangano echiprotestanti kana urongwa hwezvinzvimbo zvemakatorike kana kuuya nemapentagoni kana kuzarura mapeji matsva. Zvino uyane upenyu wakazvipira zvizere kuna Jesu Kristu kuburikidza nerubhabhatidzo rwemweya mutsvene. Chinhu chese chisina kudaro handicho ngatinamatei. Tichakumbira hanzvadzi yedu kuti iuye kuorgani apo piano panguva ino tichiri mumunamato apo munhu wese akakotamisa musoro wavo uye munhu wese ari mumunamato. Handizivi panguva ino kana ungayera mweya wako neshoko ramwari wakarurama here. Mushure meshumiro ino sezvandakuudzai, ndina ambuya vangu varere uko, varere vari pachinano cherufu, ndinofanira kunovaona. Vari kufa, dzimwe shamwari dzandinoziva pano dzandashanyira dzakarara dziri pachinano cherufu. Vanhu vakambogara muchechi munhu. Oh, hama, hanzvadzi, muri kuuya zasi ikoko zvakare. Unofanira kuuya zasi ikoko zvino unoti. Saka ndinozviziva hama Branham, ndiri kuvavarira kugadzirisa chinhu ichocho nerimwe ramazuva, asi rinogona kusava rimwe ramazuva kwauri. Rino ndiro rinogona kuva zuva roga. Ko, murume uya akagozivei achibva kucalifornia achienda kumichigan rimwe zuva nemudzimai wake mudiki kumusoro kuno achityaira motokari, iye ari mumotokari yekutakurisa zvinhu achienda kumba kwavo kutsva. Akange achangoenda pamudyandigere abva pabasa remauto anoshandira munyanza. Ko, akagozivei paakabuda mangwanani iwayo pamwe achibva kunzvimbo inoshanyirwa kuti mudzimai wake nemwana vaizova zvitunha mumaminitsi mashoma. Asi nechekumusoro kweHenryville uko motokari yavo yakadhumhana nebhazi. Zvino mutyairi akaita kuti motokari yake igonye pose, asi yakauraya mudzimai nekasikana kadiki. Ndinovimba kuti mweya wavo wakange wakarurama kuna Mwari. Mavhiki mashoma apfuura, apo Hamawood neni takaenda kumusoro uko kune ndege yakanga yadonhera kuseri kwenzvimbo yekuno. Zvino takavatarisa vachidhonza zvidimbu zvemitumbi yevarume vasere apa misoro nemakumbo nemaoko zvaive zvakamwararika kwese kwese, vachinhonga mutumbi nematumbu achidonha kubva mumutumbi wemurume. Murume akanaka pamwe mumwe murume ane mukurumbira anobva kuChicago. Murume iyeye paakapinda mundege mangwanani iwayo, handizivi kuti usiku waakaenda kuchechi kana aiva nezvinangwa zvakanaka. Ko, mufundisi akashevedza vanhu kuaritari here, akatsiura chivi here, uye murume akawana mukana here, kana kuti akabuda semhuka? Ko, murume uyu muuso hwaMwari aiva here mwanakomana waMwari? Fungai pamusoro pezvinhu izvozvo, shamwari. Zvakakosha, hazvina kungokosha chete. Ndizvo zvinhu zvakakosha sesa kwamuri panguva ino. Ino ndiyo nguva yauchaita sarudzo yako, ino ndiyo nguva yaunoita sarudzo yako yeupenyu huno kuitira upenyu huchauya. Ungazviitewo here tichinamata? Baba vekudenga, sekuverenga kwataiita mubhaibheri pamusoro pezvamakataura pamusoro pechivi neava vanochiita, horega kureurura. Tinoziva zvazvinoreva kufa usingazivi Mwari. Tinozviziva kubudikidza nezviitiko zvevamwe vatakaona vachienda, avo vaida, avo vakazviverengera kwenguva refu kwazvo. Mwari, avo vakapupura uye vasina kana izvo zvavaitaura kuti vanazvo, avo vakazvibata semakristu asi zvakadaro vasina kumbobvira vari makristu. Upenyu hwavo hwakazviratidza uye rufu rwavo hwakazviisa pachena. Zvino Baba, ndinonamata kuti utaure kumwoyo woga woga pano usiku huno, uye neni pachangu Ishe, nekungononokera kuita zvinhu nezvinhu zvakawanda zvandaigona kunge ndakaita asi handina kuzviita. Ndinoreurura kukanganisa kwangu, ndinoreurura kukanganisa kwevanhu ava, ndinoreurura kukanganisa kwenyika ino. Ndinokukumbirai kuti muve netsitsi Ishe. Ndine vana vadiki vatatu apo vekurera, uye tiri kurarama panzvimbo ino ine njodzi, uye Mwari hapana chikonzero chekumhanya. Munoziva zvose pamusoro pazvo. Mwari, ndinoda kururama kwamuri. Nerimwe zuva kana bhambu reatomiki rikasatitora, tsaona ichatitora. Kana tsaona ikasatitora, chimwe chirwere chichatitora, chimwe chinhu chinofanira kutitora. Asi tinofanira kwazvo kuziva kuti kune nzira yekupunyuka nayo. Zita raJehovha ina nare, uye vakarurama vanomhanyiramo uye vanochengetedzwa. Mwari, aishamwari mutadzi usiku huno, mukomana, musikana, murume kana mukadzi aone mukova wakavhurwa mukana omhanyira kuna Kristu panguva ino. Zvino takakotamisa misoro yedu. Pane vamwe here vari pano kana vacha? Ndinoziva kuti pane vamwe pano vanoda kuti neruoko rwakasimudzwa kuna Mwari. Ndinonyara neupenyu hwangu, uye ndinoda kureurura kukanganisa kwangu pamberi paMwari, uye nekukumbira tsitsi Simudza ruoko rwako kuna Mwari. Mwari vakuropafadzei. Mwari vakuropafadzei. Mwari vakuropafadzei. Pane vakawanda venyu. Vakawanda venyu. Ongo. Pane vakawanda venyu pano. Zvakare. Avo. Mwari vakuropafadzei. Vakawanda venyu pano. Vapupura chiKristu kwenguva refu. Asi uchiziva kuti wakatadza kuita zvinhu mairirano nezvinoda Mwari. Uchiziva kuti uri kuita zvinhu iko zvino zvausiri kufanira kuita. Uye uri kuenda usingazvireururi. Uchingopeperetswa zviri nyore. Uchingoenda kwaenda saisai. Uchitarisa mbando dzezvirongwa zvausingafaniri kutarisa. Uchitarisa mbando dzemamagazini nekuverenga mabhuku ausingafaniri kunge uchiverenga. Hazvina kufanira kumuKristu. Uchiteerera nyambo dzakaipa. Dzakaipa uye dzine tsvina. Dzakasviba zvaunoziva kuti haufaniri kuita. Vose varume nevakadzi unoziva nzvimbo dzavaigona kunge wakataura asi hamuna kuzviita. Zvino une mhosva pamwe nechivi chekuregedza. Handizivi kana ungasimudza ruoko rwako kuna Kristu kuti vakunzwirei tsitsi nekukuregererai. Simudza ruoko rwako. Mwari vakuropafadza mudzimai wechidiki. Apo mudzimai afamba achiuya kuaritari kuzoreururawo zvake. Simudza ruoko rwako kuna Mwari. Mwari vakuropafadzei. Ndizvozvo changamiri. Ndizvozvo. Mwari vakuropafadzei. Simudza ruoko rwako. Iwe unoziva kuti wakaita zvakaipa. Handizivi kana uine ushingi usiku huno usangana neni pano paaritari. Ngatifugamei pano toti Mwari, divai netsitsi kwatiri tose, tiri kuda imi. Mwari vakuropafadze mudzimai. Kuona madzimai aya echidiki achiuya, achichema, upenyu huri kumberi kwavo. Vari pamharadzano, vakabatwa nemamiriro ezvinhu. Chii, unocherechedza here varume vakwegura? Pataiva vakomana, vakomana vedu vane muedzo wakapetwa kagumi kupfuura vataiva nawo. Hanzvadzi, munocherechedza here kuti mwanasikana wenyu ane muedzo wakapetwa kagumi kupfuura vamakange munawo muri musikana? Ko mwanasikana wake achawana wakadini? Tarisai zvinhu, mifananidzo iri kuratidzwa nadhiabhori. Oh, tinoda sei kunamata? Zvino tichadzokera kwamuri zvakare. Hama, munocherechedza here kuti hatina mati? Zvinosvika pahafu yezvaiitwa nemadzibaba edu. Mufundisi, unoziva here kuti hatiisi nguva yakawanda tiri pamabvi edu tizvaiitwa nevafundisi vaiva kumashure kwedu? Madzimai, munocherechedza here kuti hamucharayira mwanasikana wenyu nekunamata naye usiku sezvakaitwa namai venyu kwamuri? Zvino saka chii zvino? Ndiani ane mhosva? Tine mhosva. Hakuna imwe nzira yekuzvinyenyeredza. Tine mhosva. Ndine mhosva. Ndine mhosva yekusaita basa raMwari sezvandinofanira kuita. Ndiri kuzvireurura kuti ndakatadza. Ndiri kukumbira Mwari kuti vaninzwirewo tsitsi. Ndinotarisa kunze kuno ndoona mikana yandakapotsa nekuda kwezvinhu zvisina basa. Zvinhu zvidiki zvakare zvisina kukosha zvakanga zvisingareve chinhu. Ndinozvinyarira semushumiri wevhangeri pamberi penyu. Ndinotendeuka pamberi paMwari nekukumbira Mwari kuti vandiregerere uye nechechi indiregererewo nekuregedzeka kwazvo pabasa raMwari nenyasha dzaMwari nerubatsiro rwaMwari. Handicha ndichateereri kune izvo. Munhu wese achiedza kukuudza chimwe chinhu chekuita, vane chirongwa, vane chimwe chinhu chekuti uite, hazvina maturo. Ndinoziva urongwa hwaMwari hwakanyorwa pano muBhaibheri. Zvino ndinozvinyarira semushumiri wevhangeri. Mweya inosvika miriyoni yakaponeswa. Ndaifanira kunge ndakaunza mweya mamiriyoni gumi kuzoponeswa. Ndiri kumashure zvakanyanya. Ko iwe mweya mingani yawakaunza kuzoponeswa? Kubva pawakauya muna Kristu, chiKristu chinobva pane mumwe chichienda pane mumwe. Mweya mingani yawakaunza kuzoponeswa kubva zvawakava muKristu? Kana usiri kuunza mweya kuzoponeswa, une mhosva. Haubereki waunza kunyadziswa pachechi nevhangeri. Vanhu vangani vaunobudirira kuti vauye kumusangano wemunamato wechitatu manheru? Kana usiri kuzviita, unofanira kuzvinyarira pamberi paKristu. Une mhosva uye nzvimbo yako iri paaritari. Ndinokukoka kuti uuye neni kuzotendeuka. Zvino ungakotamise here misoro yenyu kugoramba makaikotamisa kwechinguvana apo pandiri kunzwa mhosva yangu uye ndiri kuda kutendeuka? Chingokotamisa soro wako. Baba vedu vekudenga, ndinopfugama paaritari ino ndichikumbira kuregererwa kwechivi changu. Ndinokumbira ruregerero rwezvivi zveavo vari paaritari. Ndinokumbira ruregerero rwechechi ino, rwemutumbi, rwemutumbi wavatendi vari munyika ino nekwese kunze kwenyika. Ndinokumbirira tsitsi kwatiri nekuregedzeka pamusoro pezvinhu zveumambo. Ndinokumbira kuti muti kanganwire zvivi zvedu nekubvisa kudarika kwedu kwedu, kwedu, uye, mutiregerere, nekuda kweupenzi hwedu hwakanyanya, nekuda kweupenzi hwevanhu. Zvokuti tatadza kusvika chaipo, pakafanira, zvokuti tatora, zvokusimbisa muviri, zvokuti taita zvinhu, zvatisingafanira kunge takaita, zvokuti takatadza pamberi penyu. Uye, nemusangano uno wemanheru esvondo baba, tichiona muprofita ari kunyara wemubhaibheri, tinonyara usiku huno, ndinonyara pamberi penyu, nekuda kwezvivi zvevanhu, vanhu, nyika yangu, vanhu vangu, ndanga ndiri kuvanyarira Ishe. Kuona madzimai edu echidiki vachifamba mumigwagwa, vachizvibata nenzira yavari kuita, kuona hupfeve, varume vechidiki vachirarama mune mhando dzose dzehupenyu, nekuvaona vachigara kumba vasiri kuchechi uye vachiverenga mamagazini akare avasingafaniri kuverenga, vachitarisa zvirongwa zvisina kupepetwa, vachiteerera kunyambo dzeHollywood dzine china, vachiteerera mumhanzi weboogie woogie wadiabori wakachechenywa kubva kune varume vane mbiri yakashata uye vane hana dzakasvibiswa kurunzira kwadiabori, kufemere mabasa adiabori kuti aende mberi. Oh Mwari, ndinozvinyarira nekuregera kutsiura nenzira yandinofanira kuzviita. Oh Mwari, bvisai mhosva yangu, ndinokukumbirai kuti muzviite, ndinokukumbirai kuti muregerere vanhu ava vari pano. Chekutanga, isu tose tibatsirei kusimuka tichibva paaritari ino sevarume nevadzimai matsva, tibatsirei kubva pano nemaendero anofanira kuita maKristu, tibatsirei kubvisa zvose zvinorema uye nechivi chinotivhiringidza nekukurumidza kuti tigomhanya nekutsungirira nange mutange yakaiswa mberi kwedu, kwete kutarisa kuterevhizheni, kwete kutarisa avo vanoita zvekusetsa vanhu vemunyika, asi takatarisa kumuvambi nemupedzisi wekutenda kwedu Ishe Jesu Kristu, iye akazvidza kunyadziswa kwepamuchinjikwa uye akakutakurira isu uye akatambudzwa kunze kwemusasa kuti agochenesa vanhu neropa rake. Tichenesei kubva mukusarurama kwose uye titorei sevana venyu momene usiku huno, uye tigamuchireiwo mumunamato uno wekutendeuka, uye mutipe Ishe rugare nemufaro, uye dai mibhedha yose usiku huno patinorara tichifunga nezvemusangano wemanheru ano, raita funga nezvemamiriro enyika izvo zvatakazarurirwa nebhaibheri zvino, dai isu tichifunga pamusoro pazvo uso hwedu hwabatwa nekunyara, uye dai maunza rugare nemufaro mumwoyo wese tiri kutendeuka Ishe pamberi penyu paaritari ino. Mwari, ndibatsirei pandiri kubuda zvino nekutenda, uye ndichinamata kuti zviri mukuda kwenyu kuti mazana akawanda mazhinji akawanda evanhu vaunzwe kwamuri, uye ndibatsirei kuva nekutenda neushingi ndichifambira mberi ndisingatarisi une mumwe munhu asi kwamuri muvambi nemupedzi wokutenda kwedu. Mwari, zviitei. Regererai mudhikoni wose wemuchechi ino, regererai mufudzi, regererai nhengo dzechechi Ishe, regererai munhu wese, zvivi zvedu zvose tiregereraiwo Ishe, regererai mutorwa wese ari pakati pedu, uye dai tikanzwa kubata kwemweya mutsvene paupenyu hwedu, nekuti takazvininipisa pamberi penyu usiku huno tichitendeuka mwoyo wedu wose kuti mutigamuchire nekutiita vakaninipa, vakanyarara, vakacheneswa, vanhu vakazvininipisa kuitira basa renyu. Tipei ropafadzo iri Ishe paaritari yatiri pairi, tipei uye takakotamisa musoro wedu nemwoyo pamberi penyu nemuzita remwanakomana wenyu Ishe Jesu tinozvikumbira, amen naamen. Ndiri wenyu, o Ishe, ndanzwa inzwi renyu uye rataura zverudo rwenyu kwandiri. Tinoshuva sei kusimuka mumaoko ekutenda ndigoswededzwa pedyo nemi. Ndiswededzei pedyosa Ishe vakaropafadzwa kumuchinjikwa kwamakafira. Ndiswededzei pedyosa Ishe vakaropafadzwa kune rwenyu rwakakosha, rutivi runojuja ropa paaritari usiku huno pakati pehama dzangu dziri kumusoro kuno paaritari. Ndofara kuona usiku huno varume vakawanda. Usiku wanda uri madzimai. Kazhinji madzimai ndiyo anokurumidza kuputsika moyo. Moyo yavo pane chimwe chinhu pavari chinokurumidza kubatikana nekuda kwehudzimai. Uye iwo madzimai zvino unogona kuvabata dzimwe nguva. Asi ndinofara kuona mweya mutsvene unogona kubata varume zvakare nekuvaunza kuaritari. Uye handizivi kuti vangani venyu vari paaritari vakapfugama zvino vanonzwa kuti vazvichenesa kuna Mwari kuti muri kubuda pano usiku huno kunorarama upenyu huri nani nenyasha dzaMwari nekuitira umambo hwaMwari zvakawanda uye nekuda kwechikonzero chake. Ungasimudzawo here ruoko rwako kuna Kristu kana uri paaritari? Iti ndinozvitenda izvozvo zvino kuti ndatendeuka. Dai Mwari vakuropafadzai. Vangani venyu kumashure uko vanonzwa kuti matendeuka makagara pachigaro chenyu munonzwa kuti munoda kuita zviri nani. Mwari vakuropafadzei. Zvino ngatisimukei. Imi muri pano paaritari tendeukai mutarise uko kana mungazviita. Zvino imi muri pano paaritari simudzai maoko enyu kunze uko kuti munoshuvira munamato wavo kuti mugofambira mberi. Mungasimudza here maoko enyu kuvanhu vari mungano? Zvakanaka. Zvino simudzai maoko enyu shure kuno paaritari pano kuti mungashuvire munamato wavo zvakare kuti ticha Mwari vachatibatsira kuita. Dai Ishe Jesu vatiropafadza. Zvino musakanganwe shumiro yeusiku hwesvondo. Mune shoko rekutaura here hama Neville? Chipiri nechitatu Manheru. Misheni iya iri papi? 1628 West Market. Chipiri chino chiri kuuya nechitatu Manheru. Uye zvakare mugovera nesvondo ndichange ndiri paMadisonville, Kentucky, paauditorium ikoko. Zvadaro tinozopfuurira kuenda kumusoro kuNew York. Zvino chikonzero chatiri kukurumidzira kubuda ndina ambuya vari kurwara kwavo chakanyanya uye vari kundidaidza. Zvino ngati mune shoko rekutaura here hama Neville? Hapana. Ngatikotamisei misoro yedu kwechinguvana tichinamata. Zvakanaka. Zvishoma nezvishoma zvino. Mwari vave nemi kusvikira tazosangana zvakare ne